Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 30, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti 8349.
Taona kuti nguva yari yekuva tina kupindura, because isusu takatanga kutaura navo since titange kuvhura zvikoro, but hapana reply.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webasi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro.
Zvamamboita tazviona, zvaitwa nevamwe vese tazviona. Machera gomba pakati, iroro gomba roda kufudzirwa. Nyengo ripo pazuva ranhasi ndekuti gomba rakachehwa rorasa kuti vashande hurumende vararame zvakanaka roda kufudzirwa. Saka nei hurumende takavaudza tikawirana kuti musangano uchange uriko musi womuvhuro watakatarisa uyu.
Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashandiro evashandi pasi peNational Joint Negotiating Council. Studio 7 inotarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti 8349. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu makumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vanhu vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pamazana maviri nemakumi mana nevaviri, sezvo pasina munhu akafa nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana, kana kuti 7864, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro vakare. Vanhu vachiri kurwara munyika yose vava mazana maviri nemakumi mana nevatatu. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose vadarika mamiriyoni nemakumi mana nemashanu nemazana nemakumi manomwe zviuru, kana kuti 45,170,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezana rezviuru nemakumi masere nezvitatu, kana kuti 1,183,000. Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webazi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro, pamwe nekuti bvunzo dzekupera kwegore dziendeswe mberi sezvo pasina kudzidza kuri kuitika muzvikoro. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi varatidzira ava vange vachisanganisira nhengo dzeparamende yevechidiki, nhengo dzemakanzuro yevechidiki, pamwe nesangano revadzidzi ava rinomirira vatungamiriri vevadzidzi muzvikoro. Mutauriri weparamende yevechidiki vaJaden Christopher Mutasa vati vakatumwa nevadzidzi muzvikoro zvese munyika kuti vasvitse zvichemo zvavo kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. VaMutasa vati zvichemo izvi zvinosanganisira kuti varayiridzi vadzoke vake muzvikoro.
Hatisati taredzi, hatisati tagadzirira kuti tese tinyore maexaminations. Saka tirikukumbirisawo kuti mutibatsiro kuti tivoice out tiche zvichemo zvedu kwavari. Tichakumbirisawo kuti hatisati taredzi. Tirikukumbirisawo mudzosowo kuti vafundisi vedu. Nekuti hapana chatinganyore tisina mufundisi wedu. Ndozvatirikukumbirisawo kuti mutibatsirawo varayiridzi vedu vari kudawo kubatsirwa. Isuwo tirikudawo kubatsirwa. Hatirangana kutumwa neMD.
Vamutasa vati akandike kutanga vadzidzi vemuzvikoro zvepasi vachitora matanho akadai nekuti bazi ravo harisipindura matsamba enyunyuto avakatumira kumuzinda webazi iri pamwe nemahofisi ebazi iri mumatunhu ese gumi munyika. Vatiwo kana vamatema nehurumende vakaramba vakaomesa musoro vacharamba vachiratidzira nemusi wechishanu masvondo ese.
Havangarambe vachimhanya. Every Friday mwana wese anenge ari panapa apa tatoti tisu Jones Board nechine junior parliament asi tichange tine mafaces anosvika ku30 atichange tiri pano tichikumbirisawo kuyaplida kwavari kuti vatibatsirewo. Tine 30 mafaces atikuronga mwana wese tude Zimbabwe wese.
Mumwe mudzidzi tinotenda wata wekukuwadzana East audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira nekuti pave nemwedzi miviri bazi rezvedzidzo risiri kupindura zvichemo zvavo.
Taona kuti nguva yarefu asina kupindura because isusu takatanga kutaura nawo since titange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti pane vadzidzi vambosvika pamahofisi avo asi vakarambidzwa kupinda mukati. Vati havaonise kuti vadzidzi ava vanomirira vadzidzi vese vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu vari kunyora bvunzo gore rino.
Zvino tikada kutedzera vana gumi nemashanu vanenge vangorasikwa gwara vouya pamberi pebazi reministry and primary and education head office vachisimudza tumaplakadzi twavo ndofunga kunenge kwakurashika.
Vatiwo vanoziva zvichemo zvevarayiridzi uye nyaya iyi yave kugadziriswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Varayiridzi vakawanda munyika vanoti havachakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haichakwani kuti vaende kubasa. Mune imwewo nyaya, bato reMDCT iri kufanotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe neZuro rakadoma nhengo dzaro dzichatungamira makomiti mana mudare reNational Assembly. VaPeter Moyo ndiwo vatora chinzvimbo chakasiwa navaCharlton Wende kuCommittee ye Information, Communication and Technology. Muzvare Yvonne Musarurwa ndiwo vave sachigaro wecommittee yenharaunda nekushanyirwa iyo yakasiiwa naMike Consilia chinanzvavana. Kwozotiwo Sipo Makone ndiye ava sachigaro wecommittee yezvekuburiswa kwemashoko iyo yakasiiwa navaPrince Dubeko Svanda. VaWende, vaSvanda naMike chinanzvavana vakadzingwa mudare iri nebato iri. Mai Lindiwe Maposa ndivo vave sachigaro wecommittee yedzidzo yepamusoro uye vari kutora chinzvimbo ichi kubva kuna vaDaniel Molekeli. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 am kana 4930 kilohertz.
Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashanduro evashandi munhaurirano dzinenge dziri pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC zvichitevera kuendeswa mberi kwemusangano wanga uchitarisirwa kuitwa nhasi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vanoti musangano uyu uri kuitwa kuburikidza nesangano ravo iro rakangosva hurumende mushure mekuona kuti paita gomba pakati pevashandi nehurumende iro rave kuvatadzisa kuti vasangane. vamushangu vanoti kuti vagadzirise dambudziko iri kutenge vachiita misangano. Mamwe mapoka evashandi vehurumende akaita sevarairidzi akatotora matano ekusaenda kumabasa achiti nhengo dzavo hadzina zvikwanisiro zvekufambisa. Vamwe varairidzi svondo rino vatosvitsa masvondo mashanu vatanga kurangwa mabasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa28 Gunyana. Vashandi vehurumende vari kuti vanoda kuti vapiwe mari inoita $500,000 ekuamerica kana kuti $520 pamwedzi kuti vakwanise kurarama. Masangano anomirira varairidzi ari kuti anotarisirawo kuti hurumende icharatidzawo chido chekuti varairidzi vadzokere kumabasa kuburikidza nekuvabhadhara mari yavari kuda iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori muboka Republic Service Commission Ambassador Utaunashe vazivisa nezvekuendeswa mberi kwemusangano uyu kuburikidza negwaro ravaburitsa. Asi vamushangu vanoti vazvipira kufushira gomba riri pakati pavo nehurumende kuburikidza nekuita musangano weNational Joint Negotiating Council uyo unoitwa zviri pasi pemutemo.
Dare rinoona nezvekuti vanhu vataurirane pakati pevashandi vehurumende nehurumende nderipiko tozongona kuti Apex Council. Saka zvakadaro tana kuti kumwe kwese kwatamboenda nako hakuna kumwe kwaunza minduro patafura kuti vana vedu vakwanise kugura musuva, vana vedu vakwanise kudya chingwa. Tobva tati isu seApex Council ngatidzokere kuhurumende tinoti hurumende, zvamamboita tazviona, zvaitwa nevamwe vese tazviona, machera gomba pakati, iroro gomba roda kufutsirwa. Nyaya ingoripo pazuva ranhasi ndeyekuti gomba rakachehwa rotaridza kuti vashandi vehurumende vararame zvakanaka roda kufutsiwa. Saka nei hurumende takavaudza tikawirana kuti musangano uchange uriko musi womuvhuro watakatarisa uyu, toona kuti upenyu nekugara kwevashandi vehurumende kungasimudzirwa sei. Asi tinotarisira kuti hurumende pari zvino iri kuuya nemhinduro ichatambirwa nevashandi vese vehurumende.
Imi sevashandi zvii zvamuri kuenda nazvo makapakata mumusangano?
Isu hatina zvizhinji zvetinoramba tichareva panyaya yetinoda kubva kuhurumende isu. Takagara tareva kare kuti mihoro yeye mugore ra2018 ikangodzoswa $520,000 emari dzekuamerica, tinorarama zvakanaka pasina kuti nhasi tadzoka kuti musangano ngautange, musangano ngaudzokorokwe, musangano naimi mari haichatengi, mari yapera simba. Izvozvo zvikangogadziriswa kunyange hurumende ikati mari haisviki, ikava nenzira gwara rinotaridza kuti mari iyi tichambokupai ino, mangwana tosvitsa apa, mwonzi unoya tosvitsa apa, tova negwara rakajeka rakanyoreranwa pasi. Hatirambe izvozvo, asi kuti tifambire murima ndozvinhu zvinogona kutinetsa. Asi pari zvino tomutarisa kuti hurumende yaona kuchema kwevana vayo, yaakutisvisa patakafanira kunge tichisvika. Tiri kutarisira kuti tichanonzwanana pamusi womusangano womuvhuro iwoyo.
Munotarisira here kuti mune chamunobuda nacho mumusangano uyu kana kuti uchangoitawo semisangano mimwe yamagara muchiita isina pundutso?
Zviro kwazvo zvinotaridza kuti tichabuda nemichero yakaibva kubva muhuru kuredzi zvizere, nekuti tarisa kuti zvabuda mumapepa nhau pari zvino zvinotaridza kuti mhuri yevanhu vanosvika vatanhatu kuti irarame upenyu hwakadzikama inoda zviuru gumi nemasere pamwedzi mumwe chete kuti irarame. Ofu wichi izve tikatarisa vashandi vehurumende vari kuhora mihoro inosvika iyo zviuru gumi nezviviri, kureva kuti hazvichatokwani pakurarama kwakadzikama.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvakatarisira kuvhota musarudzo dzichange dziri kune musi wechipiri dzekutsvaga mutungamiri mutsva pakati pavaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party. Pastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church avari kuMinnesota vanoti vari kukurudzira vatendi kuti vabude vachinovhota svondo rinouya. Vanoti vakatanga kunamatira sarudzo idzi kare uye vane tarisiro yekuti Mwari vachaita kuda kwavo. Vanotiwo pane zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe kubva pane zviri kuitika muAmerica pamusoro pemafambisirwo esarudzo nekuremekedzana kwevanenge vachikwikwidza. Ngatinzwei huru kure yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Katarisira kuti mwari vanotipindira munyaya elections tikunamata tikunamata takatanga kunamata kuvakare hatina kutanga nhasi tikunamata chiterera tichikurudzira vachenji kuti vavote vabudira ende vanhu vota hatisi kungonamata chete asi kunamata tichitarisira kuti vanhu tive tinoita
tinotarisa kuti pari zvino pane kwatingati kutatsurana pakati pava Donald Trump nava Joe Biden va Donald Trump vari vemarepublican nava Joe Biden vemadhemokrasi ikoko kwamuri zvakamira sei
ndikangoti tinonetsa isusu sevafundisi hatigoni kuti uyu akanaka uyu akapasi tinokurudzira vanhu vatende kuti ngatitarisei zvakanaka totarisawo zvakashata uye kuti zvatingati izvi zvinokudzisa zita ramwari ndezvipi uye zvinoitawo kuti mwari agofara nesu kana tichinge tichiita chinhu chii ehunde tinotarisa zvakawanda tinotarisa kune kutatsurana kwakadaro toonawo zvakanaka zvinoitawo navabiden totarisazve toona kwavatrump zvavari kutaurawo zvakanaka then taakuchizonamata kuti mwari chitibatsirai kuti munhu anokwanisa kuti aende kuda kwenyu panyika pano mberi pavaviri ava kuti vanhu vagove nerugare ndeupi ndiwo matarisiro atinozviita hatingovhoti nekurudzira vanhu kunovhota asi tinovakurudzirawo zvakare kuti vave vanhu vanotarisa pakati pevaviri ava vabiden navatrump asi tonamata kuti mwari atipe gwara rekuti saka kana munhu uchivhota unonovhota sei
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe pane zvamuri kuona zviri kuitika imomo nomuamerica panyaya dzesarudzo
chandinofunga chandinoona ndechekuti chinokosha vanhu vane kusununguka kutaura zvavanoda pasina kumbunyikidzwa pasina kumanikidzwa pasina kudzvinyirirwa uye kuti chinhu chinokosha chandakanyanya kudzidza pamaamericans ndechekuti kana vari patv vanotatsurana vanoti iwe wakadai iwe wakadai wakadai asi kana pane zvinhu zvinotaura nyaya yeamerica vanouya pamwe chete vomira pamwe chete votaura nezwi rimwe chete izvozvo zvakandishamisa zvikuru sei pandakaona kurwara kwakaita president Donald Trump mashoko akaburiswa navabiden nezvakaitwa navabiden zvakatipa mucherechedzo wokurakidza kuti vatungamiriri vane maturity vatungamiriri vane zvido zvenyika pamwoyo yavo saka ndochi chikurukuru chandinoti dai nyika yezimbabwe taidzidza kuti tiri mazimbabwens taidzidza kuti vanhu ngavasununguke kuteedzera bumbiro remutemo
vanga vari Pastor Rebecca Makai vachitaura vari kuMinnesota naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Masangano anoita zvemabhizimusi muAmerica ari kudira mabhiriyoni akawanda munyika dzekuAfrica achisima upfumi kuitira kuti Africa isimudzire upfumi hwayo. Izvi zviri kusiyana netsika yekare apo America yainge ichipa rubatsiro chete. Asi mibvunzo iripo ndeyekuti mabhiriyoni emadhora akaiswa muAfrica achapa pundutso here. Gore rapera America yakadyara mari inodarika mabhiriyoni makumi maviri nemaviri. Munyika makumi matatu dzemuAfrica iyo yakashandiswa mabhizimusi madiki neari pakati. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa cheProsper Africa. Sangano rinoona nezvekubuda nekupinda kwevanhu munyika pasi rose reInternational Organization for Migration riri kubatsira vatyairi vemarori muKenya nekuvaongorora kana vaine utachiwana hwecoronavhairus senzira yekusimbaradza kukura kweupfumi munyika dziri kumabvazuva kweAfrica pamwe nedziri pakati peAfrica. Nyika idzi dzinosanganisira Rwanda, Uganda, Burundi, South Sudan, Kenya neDemocratic Republic of Congo. Mutongi wedare ramagistrate nhasi abvumidza vachuchisi vehurumende panyaya iri kupomerwa nhengo yesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya kuti vapikise chikumbiro chekuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvakadai muzvare Rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro pekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
mutongi wedare vangoni nduna vatura mutongo wekuti vachuchisi venyaya iyi vabvumidzwe kuchinja mabatiro avo enyaya pachikumbiro chamuzvare rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachuchisi vakambotanga vachiti havasi kupikisa chikumbiro chekuti muzvare rushwaya vatongwe vachibva kumba kwavo, asi vakazochinja izvi vachiti vakange vave nhombo wekuti nyaya iyi yaiva nevanhu vakawanda mairi, zvinoratidza kuti kuparwa kwemhosva yavari kupomerwa kwakanga kwakarongwa zvemhando yepamusorosoro. Vanduna vatidarirawo nazvakakodzera kuti hurumende ipe zvikonzero muchikumbiro chizere chekuti sei ichiti muzvare rushwaya vasabude muusungwa, vachiti danho iri rakanakira kuti nyaya iyi inyatsotongwa zvakanaka. Zvichakadai, muzvare rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro peyavanga vainayo yekunzi vakaedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo mushure mekubatwa kwavakaitwa nemuvhuro panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu. Muchuchisi wenyaya iyi vagaridzo Ziya Duma vaudza Dare kuti muzvare rushwaya vave kupomerwa zvakare mhosva yekuedza kupa mapurisa mari yevhara muromo mushure mekusungwa kwavakaitwa pamwe nekuwanikwa vaine goridhe vasina mvumo yekunge vaine goridhe iri. Pane vanhu vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachinzi vane chekuita panyaya yekupomerwa muzvare rushwaya. Vanhu ava vanoti vaAli Mohammed, vane kambani yeAli Japan 786, vaStephen Tserai, vanove musori, vaGift Karanda, avo vanonzi vainyepera kuzviita musori pakaparwa mhosva, navaRafios Mufandauya, avo vave kupomerwawo mhosva yekuedza kuburitsa goridhe iri zviri kunze kwemutemo. Mapurisa maviri anoti vaDouglas Shoko navaChimhungu vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekunzi vakachinja zvaive mumagwaro ekuendesa vaMohammad kudare vakasiya vaMohammad vachienda kumba kwavo vasina mhosva yavapomerwa, zvinonzi nevachuchisi kushandisa hofisi yavo zvisirizvo. Vaviri ava vakatarisirwa kudzoka kudare nemuvhuro apo vakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kudzimba dzavo. Vaziya Duma vati muzvare rushwaya vakarongana vaMohammed kuti vaburitse goridhe iri vachishandisa rezinesi rekutenga goridhe rekambani yavaMohammed yemuno vachinosiya goridhe iri kukambani yavaMohammed iri kuDubai. Vaziya Duma vati pakasechwa kuhofisi nekumba kwavaMohammed kwakawanikwa magwaro akafanana neaiva namuzvare rushwaya pavakasungwa, asi gweta ravaMohammed vatina Shetanyanyiwa vaisa chikumbiro kudare chekuramba kuti vaMohammed vaiswe paremand vachiti vaMohammed munhu anotoshandira kambani iyi saka vanga vasingafaniri kuve musungwa, asi kuti hurumende yanga ichifanira kuvaunza kudare vakamirira kambani iyi. Vatanyanyiwa vati nyaya yerukupomerwa vaMohammed inofanira kuraswa sezvo vaive vasipo pakabatwa muzvare rushwaya vachida kubuda negoridhe iri munyika. Nyaya iyi yanzi igodzoka kudare nemuvhuro. Izvinoreva kuti vasungwa ava vachange vari muusungwa kudzamara chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chanzwikwa nedare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, avo vanoti vakatochwa muna Chivabvu vaine dzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari mumaoko ehurumende vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi mushure mekupiwa masamanisi nehurumende. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vati muzvare Mamombe vanofanira kunoonekwa neumwe dhokotera wechitatu kuti vanokodzera here kumira mudare kuti vatongwe mushure mekunge mamwe madhokotera maviri ehurumende akambenga ati muzvare Mamombe vatange varapwa vasati vamiswa mudare. Gweta ravo advocate Tavani Mpofu vatsinira zvaitika mudare.
Zvanga zvaitika vamupiri wemhosva vaReza vauya vakati vane chikumbiro chavanacho kudare chekuti honorable Mamombe watinomiririra vaende kunoongororwa nevamwe chiremba, isu sevamiriri vavo taisa pachena kuti zvose zvaida kuitwa zvanga zvataurwa nedare zvanga zvaitwa changa chakuitwa nhasi navaReza. Kwanga kwave kuda kuti vaite kuti mutongi va dzokorore kuita zvinhu zvavakambenge vaita, saka zvazoitika ndezvekuti mutongi vaterera sezvataurwa nemapato vaterera ndokubva vati tichadzoka kudare musi wa3 mbudzi na 11:15 ndopavanenge vachiisa mutongo wavo pachikumbiro chaiswa nevamupiri vemhosva.
Nyaya iyi yanzi ichadzoka mudare musi wa3 mbudzi apo mutongi wedare akatarisirwa kutura mutongo wake pachikumbiro chasvitswa navaReza. Ichi ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket nhasi chasimudzira nzira yacho yemakwikwi e2023 World Cup nekutamba zvinonwisa mvura kunyanga hazvo chazokundwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charo hacho nePakistan nemaruns 26, asi vaona mutambo uyu vari kubvuma kuti Zimbabwe yatamba zvinonwisa mvura zvekuti ingadai yakunda. Pakistan ndiyo yatanga kurwisana nebhora ndokusvitsa maruns 281, asi Zimbabwe yarwisa semvumba kudzora utungamiri uyu ndokukandawo maruns 255. Mutambi Brendan Taylor ndiye aiita mashiripiti neukanda maruns 112, achibatsirwa naWesley Mandevere uyo akanda 55, pamwe naCraig Evin uyo akanda maruns 42. Kunyange hazvo maruns aya asina kusvitsa pakukunda, matambiro aya ari kuratidza kuti ramangwana rakajeka kana Zimbabwe ikaramba yakadai. Izvi zvave kureva kuti Pakistan yave kutungamira Zimbabwe 1-0 mumitambo mitatu yezuva rimwe, asi muteveri wemachevrons muzvare Shamain muti wekuziva vari kufara nechikwata chavo vachiti ivo chinokwanisa kukunda mumitambo miviri yasara.
Uku ndo kunonzi kutamba uku, vakaramba vakadai so pamitambo yemiri yasara vanotowina series yese.
Mitambo mitatu yezuva rimwe iyi ndiyo yekutanga mugungano rezvikwata 13 rakavambwa reSuper League, iro rave kushandiswa senzira yekuenda kuWorld Cup. Zvikwata zvinomwe zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri, pamwe neIndia ndizvo zvichabudirira kuenda kuWorld Cup zvisina kutamburira. Zimbabwe nePakistan dziri kusangana zvekare musi wesvondo vazopesira mazuva matatu emakundano aya musi wechipiri svondo rinouya. Asi muongorori wemutambo uyu vahardships Parirerwa vanoti Zimbabwe inokwanisa kukunda mumitambo miviri yasara nekukunda mumitambo yemazuva matatu uyu. Vanoti nezvaitika nhasi izvi havasi kutya mumitambo yasara.
Aiwa, paInstagram tirikutongohwina, hatina kana fresh. Timu yedu yeza hatitongohwina, hatina kana fresh kana diri, kana kana. Hatitombovhunduka this time.
Pakistan iri kudawo kukunda mumitambo iyi kuitira kuti isaremerwewo nekubudirira kuenda ku-2023 World Cup. Vakapedza mitambo yezuva rimwe iyi, zvikwata zviri izvi zviri kusangana zvekare mumitambo yemat20 iyo iri kutanga musi wa7 mbudzi. Mitambo iyi ndiyo yekutanga munzira yekuenda ku-2023 World Cup iyo ichaitirwa kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica pamwe nenyaya yehuori huri kuitika muZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu 20 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere ne340 kana kuti 8349. Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webazi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro. Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashandiro evashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bona laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovider imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo.
Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kuright as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election makuvota.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekwa Bulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNUST. Ngemva kwalokho azohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni wemandebeleni behlaziya udaba lwegugurawundi. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika nolwamanye amalunga edale lephalamende luyaqhubeka phambilini kosuku lukamhla ka 3 kuLwezi khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempila kahle izolo uveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili 8349 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka leli gcikwane. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mbili i-7864 ukuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 242. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,759,794 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 42,336. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amane lanhlanu 45,179,529 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,183,116 kubika abekolitshini leJohn Hopkins University leMelika. Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi babuyele emsebenzini kanye lokuba imihloliso abamele beyibhale ekupheleni komnyaka idluliselwe phambili njengoba kungekho abakufundileyo lonyaka. UMavis Kamasethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lezi zifundi zithi ukutshengisela kwalamhla kuza ngemva kokuba bese incwadi zezikhalazo ezedlula amachumi amabili kusukela ngeviki yakuqala zivulwa izikolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izifundi ilizwe lonke jikelele zikhalaze kunkokheli yedale lephalamende labantwana kanye lequla elimela lezi zifundi ilizwe lonke ele student body. Umlawuli wedale lephalamende labasakhulayo uChristopher Jaden Mthasa uchasisa kabanzi ngokubenze bathathe inyathelo lokutshengisela lamhla.
We need our teachers back. They need to have a dialogue and negotiation that they need to push for our teachers to come back.
sifuna ababalisi bethu babuyele emsebenzini. Kumele kube lokukhulumisana ukuze babuyele emsebenzini. Sesibona izihlakalo zokuganga esezisenziwa ngabantwana lapha ezikolweni okulakho ukungenisa abantwana engozini enkulu. Kungakho siyakhalaza kuhulumende njalo sikhalazela kumongameli welizwe umnumzana Idi Mnangagwa ina ohleze esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Nation Mtsitirwa uthi okukhalazwa ngabantwana yikho kanye abahlezi bezama ukubonisa umqhatshi wabo.
Abantwana laba nxa bengafundi it means like uhulumende uyahluleka ukuprovider imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo so that abantwana bafunde ezikolweni, so that uhulumende ayenze umsebenzi wakhe wokuprovide basic education.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi lanxa elincoma inyathelo elithethwe izifundi kunenge okusadingakala ukwenziwa ukuxazulula udaba lwababalisi.
Yena uhulumende labo abazali kumele benazelele ukuthi sokufunakala labo inhlanganiso engabe ihlanganisa ilizwe lonke ebambanisa abazali, ababalisi labantu abesikolo ukwenzela ukuthi ma bekhuluma kuhulumende kube ilizwe elizwakalayo, ilizwe meliqondile. Asingeke sasole ukuthi abantwana babona bengakalungiseleli ukuthi babhale amazamane ichinda akhulunywayo. Lelo liqiniso. Kodwa ke liqiniso lalo njalo ukuthi uhulumende laye usebafinyile. Uhulumende kwangani akasela ndaba labantwana, kanti khona silungiselela ukuthi yibo abazaba izikhokheli zakusasa.
Kodwa umqondisi kwezokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Blessing Taunga Nandoro uthi kabala qiniso lokuba abatshengisele namhlanje ngabamela izikhalazo zezifundi ilizwe lonke ogoqela ukudluliselwa phambili kwemihloliso lodaba lwababalisi. Kodwa izifundi zithi zizoqhubeka zitshengisela maviki wonke ngolwesihlanu uhulumende aze azilalele izikhalazo zabo walungisisa abakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekobulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNUST. Ngemva kalokho wazohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni weMandebeleni behlaziya udaba lombhuqazwe wegugurahundi ukuthi lungaphathwa njani. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume ngemva komhlangano umongameli Emerson Mnangagwa awenze lenkokheli yomdabu kobulawayo esigodlweni sakhe eseState House behlaziya ukuba luphathwe njani udaba lombhuqazo wegugurahundi. UZulu emhlubulweni weMandebeleni uthi lanxa esamukela inyathela likahulumende lokukhulumisana kabanzi ngegugurahundi kunenge okusamele kwenziwe. Umnumzana Matthew Sibanda isakhamuzi sakobulawayo eyisiphathamandla njalo sebandla lezaphu uthi kuhle usebenza lenkokheli zomdabu kodwa kumele umsebenzi wenziwe ngendlela eqondileyo.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kurayithi as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election makuvota. Zisebenzise iqiniso ukuthi ngoba yizo ezaziyo abantu abafayo lababulawayo ukuthi kwabulawa abantu abanje endaweni enje kwagqitshelwa endaweni enje obani labobani yibo ababesazi yibo njalo abenelisa ukubiza abantu bebahlanganisa ngezigaba ngezigaba zabo.
Kunjalo nje ngaphambilini komhlangano lenkokheli yomdabu umongameli Mnangagwa ugcobe abafundi abagqibe izifundo ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lamakhosi ngabakuhlafunileyo njengoba umhlangano wabo ubungavumeli uZulu lentathela izindaba ukuba zibe khona. Kusenjalo lamhlanje inhlanganiso ezimeleyo eyesite ivule okusemthethweni indlu yokugcinela imbali yegugurawundi yethula njalo imifanekiso wedocumentary okhuluma ngodaba lolu olulesihloko esithi I want my virginity back ozaphanyekwa njalo enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Umqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele ukhuluma kabanzi ngomsebenzi abawuqale lamhlanje.
Site ibe launch
entsha i-documentary ekhangela ngendaba zokudlengulwa kwabomama ngesikhathi ku-ground. Indaba abantu abaningi abangakhulumi ngayo, ikothe senze i-documentary le sitshengisa abantu ukuthi omama abaningi, abantu abaningi emathebeleni basazwa ubuhlungu obuningi ngendaba ye-ground ngoba badlengula balabantwana abangelaboyise, indaba abafuna ilungisiswe.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo obesemkhosini wokwethulwa komfanekiso wefilimu leGugurawundi uveza umbono wakhe.
Kuyasibonisa ukuthi la abakhuluma ngama-reburial lama-birth certificates or azonikezwa ama-victims abakaqalisi ngobudaba lweGugurawundi lwedlula lokhu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthi isayithi iveza indaba ebingavamanga ukuphuma emphakathini.
Kuyadingeka ukuthi njengoba sekukhulunyiwe kulungiswe kurawunda sonto nje yokuthi kungcwatshwe abantu baphiwa ama-birth certificate kuthiwe sekudlule. Umonakalo ubanzi kakhulu.
Umfanekiso wefilimu ovezwa ukudlwengulwa kwabesifazana ngesikhathi sombhuqwazi weGugurawundi ludaba olungavamanga ukubekwa emphakathini, iningi lisithi isayithi yenze umsebenzi omuhle. I-commission ebona ukukhumisana umlotha ayenelisanga ukungena lumthimba walamhlanje bebesemhlanganweni lomongameli Emmerson Tambo Mnangagwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantu abayisithupha abagoqela amapholisa labogatshalo abacuphi ama-CIO bamiswe emthethwandaba eHarare namhla besetheswa icala lokusebenza lonkosazana Henrietta Roshwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngodlu legolide. Abasolwa laba bagoqela uMnumzana Ali Mohammed ongusomabhizimusi unkosazana Roshwaya athi nguye umnikazi wegolide lamapholisa amabili uMnumzana Paul Chimongo lo Superintendent Shokom. Abanye njalo ngumnumzana Stephen Chengerai Tserai lo mnumzana Rafios Mufandawuya abangama CIO kanye lo mnumzana Gift Karanda obikwa waqamba amanga ukuthi laye umcuphi phezu kwecala lokuzama ukuphuma elizweni efihle i-16 kg zegolide elibiza imali ephezu kwe-$300,000. Unkosazana Roshwaya laye umiswe njalo emthethwandaba namhla esetheswa icala lokuzama ukufumbathisa amapholisa ambophayo lokutholakala eligolide ngaphandle komthetho. Kusenjalo umsekeli we-MDC obesehlale esitokisini okwenyanga phose ezimbili uMnumzana Terence Manjengwa uze wakhululwa namhlanje ngemva kokuvunyelwa ngumahluli we-High Court uJustice Eric Andewere ukuthi ahlawule imali yesibambiso se-bail engamadola azinkulungwane ezinhlanu i-$5,000. UManjengwa ubotshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo labanye ababili ngesikhathi bephandle komthethwandaba belande kuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala. I-Zimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uJustice Ndewere usole uManji owala ukukhulula uManjengwa ngebheyile esithi wehluleka ukuhambisa kuhle umthetho. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lukamongameli olwamanye amalunga edale le-Senate lawe-House of Representatives lezigaba ezitshiyeneyo emadolobheni eMelika. Ugist weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje amabandla amakhulu kwele Melika ancintisa kukhetho lolu akhankasa emisakazweni kumabonakude emadolobheni emaphandleni lenkundleni zokuxhumana esenzela ukukhanga abantu ukuthi babavotele. Ibandla lama-Republicans limelwe ngumongameli Donald Trump lomsekeli wakhe uMnumzana Mike Pence, kuthi ke elama-Democrats limelwe nguMnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris. Okwamanje sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisificaminwemibili 81 million asebevote kukhetho lolu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebeyingxenye yelizwe leli bayavota kukhetho lolu. Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala duzane le-Washington DC uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavote.
Kuqakathekile ukuthi ngulo lalowo olelungelo lokuthi avote enze njalo. Esikhathini abantu bathi ivoti yami ngenza umehluko sibili. Ivoti ya wonke umuntu yenza umehluko kulabo abangenelisi ukuvota licabanga ukuthi kulalabo abangela amalungelo ukuthi avote yini elizakubalilizwi lawo
lokhu kusekelwa umnumzana Phidizela Ngcobo uzavota kukhetho lolu Ungcobo uthi banengi abantu abazovotelwa kukhetho lolunyaka
saka 3 November kuzabe kulilanga elikhulu lapha eAmerica ngoba abantu bayabekhetha elonyaka kufotelwa umongameli kwamanye ama-states akhona kunye lama-senator ikanti ama-states wonke njalo azabe evotela abameli endlini yephalamende lapha eyazakala ukuthi House of Representatives Loba abantu bezabe bevota kupheleleyo ngolwesibili ukuvota khona sokulesikhathi kwaqalisa lapha abantu bayenelisa ukuvota ngokuthunyelwa incwadi eziyabe zile phepha lokuvotela ukuthi ibalot bese bevota ke bethumeze lonyaka ngenxa yegciwane leli liphasaleleyo bakhuthaze ukuthi abantu abaningi basebenzise lokhu kuvota ukhona njalo kunyokwezakala ukuthi hi early voting lapho ama states avula khona ukuthi abantu bebuye bezovota ilanga ngokwalo leyakafiki lonyaka abantu abaningi bayakwenza lokhu ngakho ukuthi abantu abaningi sebehle bathatha leli thuba ukuthi bevote ukuthi mhlaka 3 November bebephumula besesemakhaya
umnumzana Bongani Mkhwananzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ukuthi akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu
ukhetho lwaseMelika lubaluleke kakhulu ukululandela ngoba iMelika inomthelela omkhulu emazweni amaningi kwezomnotho nezepolitiki zalawo mazwe. Siyambona uJoe Biden engathi uhamba phambili kuma polls chaya laphana kancanyana nje uDonald Trump ukutshengisela sengathi abantu bamthakazelela kangcono kodwa ke sesike sakubona phambilini ukuthi ama-polls kwesinye isikhathi asiwo agcina ekhomba ukuthi ngibani ozonqoba ngoba kwesinye isikhathi kuba nama-swing states nama-key states agcina eguqula isimo ade siboniswa ngama-polls ma abantu sebesiya ku-election so sizobe sikukhangelela ukubona ukuthi ngibani ozonqoba mhlaka 3 November ngoba nakho kungaba nomthelela ekuthinini ilizwe lakithi particularly eZimbabwe ukuthi kuthiwani ngodaba lwama-sanctions nodaba nje lwepolicy ye-America towards ilizwe lakithi
ukhetho lukamongameli kumele unqobayo athole okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 ngimele istudio 7 ngise-Maryland ngingo-Kips Dube
Ibandla le-MDCT selikhuphe umnumzana Daniel Molokele webandla le-MDC Alliance esikhundleni sokuba ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ephezulu e-higher and tertiary education njalo endaweni yakhe sokulonkosazana Lindiwe Maphosa olilunga lalelo bandla. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Molokele omela iwange central edale lephalamende engakaxotshwa kuleli dale libandla le-MDCT. Kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esalinika amandla okwenza lokho ngokuthi umkhokheli walelo bandla unkosazana Thokozani Khuphe nguye umholi oqotho wamalunga awayengawe MDCT sabambene atsho umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance isikhulumeli sedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wethule umbiko lo izolo njalo uthe umeli we-Southerton kuleli dale umnumzana Peter Moyo Usethethe isikhundla sikamnumzana Charlton Wende owaxotshwa kuleli dale kusihlalo sekomiti ebona ngozokwethulwa kwembiko kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku ye-communication technology. Unkosazana Yvonne Musarurwa we-MDCT usengumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemvelo e-Environmental Portfolio Committee esikhundleni sikakonsilia Chinanzwa Vana njalo umnumzana Sipho Makonise usephethe isikhundla sokwethulwa kwembiko esasiphethe ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda we-MDC Alliance. Unkosazana Khuphe nguye okhokhela amabandla aphikisayo kuleli dale kuthi unkosazana Paulina Mopariwa ukhokhela amalunga ngu-Chief Whip. Sixoxa lomnumzana Molokele ngalolu daba.
Akula muntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far. Esingathi ngesilungu i-performance appraiser. Owenza ke leyo ukuthi ni abe kungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingu mgcini sihlalo okuqathekileyo ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa. Okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhube. Mina ngiyalile ukusebenza naye. So yikho ngikhitshwe isikhundla lesi and ngicabangela ukuthi ikomiti izaqhubela phambili isebenza engofisa ukuthi iqhubele phambili sezingeni elingcono kudlalela kade likhona ngoba ngeva kwakho konke lokhu singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-recall ngoba okwamanje i-recall ayikayenziwa kodwa ukhangelela ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokhu kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami. Kodwa ngicabanga ukuthi ni mangibele Harare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sekukhulunywa edale lephalamende mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi bengilandelela uhlelo lephalamende nguZoom. So mina ngibe ngomunye oreplace kodwa ngingakarecola. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarecola, ngicabanga ukuthi ni akusensuku zatshwala maduzane nje ngizarecola. Akulanto emangalisayo ngakho lokho ngoba besimelela ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha neParliament uyaba le nkinga nale ukuthi angagcine serikholiwe. Ngakho-ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi bafisa ukuthi ngingasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe ePhalamenti, yikho okwenze ngakhitshwa nokuba nguchairman.
Lowo ngumnumzana Daniel Molokele omela iWange Central edale lePhalamente. Siphinde saxoxa loNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lePhalamente elimela iMathebeleland South ekubandla leMDCT osephethe isikhundla sikamnumzana Molokele.
Lami ngiyabonga ukuthi khona phezu kokusebenza wami wonke bengikwenza ePhalamenti okweminyaka emibili edlulileyo labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena ePhalamenti njalo ngumuntu lami osakhulayo ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuPhalamenti yena ngokwayo ngoba ivini abakhokheli betheka ungeni iParliamenti iyatsho layo ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So lami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethelezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethelezi isikhundla bephuma?
Man, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla ngoba into eyenzakalayo sithandekile njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke owe-MDCT kabuyele ku-2014 ayethatha isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangiwuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Baba, ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho.
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka 4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka eBeitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibili ngisesemncane, ngiziqale ngo-2000. Sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitshe elifikileyo, ngagijima ngazokuma mbijana phakathi kwesikhathi ngisayenza okunye kwesikolo, then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engiyikiwe sengibhuqe ngabhuqe ezombhuqazwe kwaze kwafika namhlanje.
Lo unkosazana Lindiwe Maphosa omela eMathebeleland South edalele eParliamente njalo osengumgcini sihlalo wecommittee yaleli dale ebona ngemfundo ephezulu. Usibonisiwe sithole omunye wabasungula inkululeko yabatsha School of Arts iyasa kaseko. Umqondisi weqembu le iyasa unkululeko Dube uthi usibonisiwe ubhubhe izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Udube uthi umoya ubekhala ngobuhlungu abuzwa esifubeni. Ugule usuku olulodwa. Uthi kukhangelelwe ukuba usibonisiwe olengane efunda esikolo semfundo yaphansi uzangcwatshwa ngempela viki. Usibonisiwe wangena kuqembu le-iyasa labantu abagoqela uSandra Ndebele labanye. Ubhubhe ngesikhathi kusadingisiswa okwehlele uCalvin Hliziyo, umculi olodumo olensukwana ezithile etshonile. Umtshayeli wemota eyathuza uCalvin yambulala duzane lendlu yakhe eLuvivi ubikwa ezethulele ezandleni zamapholisa namhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
They wanna do me like my jive,
do me like my jive.
Wanna chase me out the city with they hate. But they look Kevin who's a follow ya.
Kevin who's a follow ya.
I wanna match ya.
Ngikuthandana ngicene inhliziyo udlule emhlabeni ngensonto ekuseni njalo ukufa kwakhe kuthi inhliziyo zabalandeli bezomculo kanye labakade besebenza la ezisopha. Producer wakhe eminyakeni edluleyo uFreak yena osesebenza eselizweni laseSouth Africa uchaze umuyi njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni ezomculo edolobheni lakoBulawayo ikakhulu umculo ohloko lwe-hip hop.
Lo muntu lana obethanda umsebenzi impact abelayo kube bengekhona kube lamanikho even iBulawayo in general it's because of him.
I feel like my cup ran it over now. Yeah. I ran my race.
I'm an artist, I'm a name. They're actually rapping now. It's because of the job. He's fired a lot of people and he's been pushing for unity. We have to be like united to push Ibulawayo industry to another level.
Umculi wengoma zeKwaito uMawiza uthi ufunde okuningi kumoya obethanda ukubona abaculi abacathulayo bephakama.
Kelvin hlangane laye eZberg ngisiya eLuveve estudio sakhe ngisenze ingoma yami yokuqala. Umuntu ohle wabhiliva umculo wami njalo lalapho esenze ama-national tours ube ngithatha ngihamba laye ngifundile ukuthi nxa uku-music industry kumele uziphathe njani njalo kumele uqakathekise umculo wakho ube ngumuntu ade ethuthukise abafana abancane. Siyahlekele kakhulu. Sithi kalale ngoxolo uLuvivi Boy.
Ngisela uqala kobulawayo uNtando Van Moyo yena uthi uCalvin ubachiye esikhaleni ngoba bebesebenzelana laye kakhulu kunhlelo zabo ezijineyo.
Silahlekelwe kakhulu insizwe besisebenza layo uMahlekisa. He was one of our star players ku-social soccer team yethu. Umuntu bebuye ezosupporta la ku-comedy, buya la izoperform comedy senza ama-roast laye. Ndisethola omnye umuntu mhlawumbe esingasebenzisana kuhle njengokuthi besisebenzisana kuhle laye njani.
I don't know where they're
coming on the beat.
uKelvin ubhubhe ngemva kokuba etshaywe yimota yokuseni ngensonto evela endaweni yeMakhandeni Cricket Club ukuyabukela umdlalo wenguqu njalo ubesele minyaka engamachumi amathathu lanhlanu yokuzalwa. Abenza imisebenzi yokulibazisa uZulu babekwa behlangene babumba amakomithi azasebenzelana ndawonye ukuze kuphathiswe imuli kamuyi njalo ukhangelelwe ukubekwa ngensonto. Umuyi udume kakhulu ngengoma ezibalisa ethiwa Zikhuphani ayicula lo mculi wakwele South Africa uCasper Nyovest.
Mele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izifundi zezikolo ze-primary le-secondary lamhla zifole ezitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.